Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kurume 27 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mimwe mikono yorigwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato reZANU PF musarudzo dzegore rino. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira Matare kuti arwise nyaya dzeuori, asi vamwe vachiti vanofanira kutanga nenyaya yekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Vamwe vana vane hwasha vorapwa pachena kuparirenyatwa kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU PF rinoti ratanga kugamuchira zvichemo kubva kunhengo dzaro dzakakundwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino. Dzimwe nhengo dzebato iri dzakakundwa dzinoti hadzisi kufara nemabatirwo akaitwa sarudzo. Vamwe vakakundwa vanosanganisira gurukota redunhu reMashonaland West amai Mary Mliswa Chikoka, ntedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro kuChikomba West, vaJoseph Chinotimba kuBuyera South, vaPhilip Chiyangwa kuZvimba South, vaWebster Shamu kuChegutu East, gurukota rezvemaindustry amai Sekai Nzenza kuChikomba East, gurukota rezvekushanyirwa kwenyika uye mutedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaKindness Paradza kuMakonde, pamwe negurukota rezveumhizha neumetura mukufambiswa kwemashoko vaJenfan Muswere. Mukuzeya nezvesarudzo dzemubato reZANU PF, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi.
Zviri kuratidza kuti vanhu vari kusarudza vanhu vavanofunga kuti ndo vangamirira zvido zvavo. Mukatarira kune zvinodiwa nevanhu zvakasanganisira zvekurima, zvemabasa nezvimwe zvakadarodaro. Saka vanhu vanotarira zvavanoda, votarira vanhu vari kuona kuti uyu ungatidetsera here, nokuti vamuri kutaura ivavo kuti vadonha vanhu vanga vaite muchekare. Saka zvinogona kureva kuti vanhu vanga vaona kuti vanhu ava havasi kukwanisa kuvamiririra pazvido zvavo. Saka vazamavo kutsvaka vamwe vavanofunga kuti vanogona kuzvivamiririra zvavanoda mumatunhu avo.
Vamwewo vari kuchema-chema kuti sarudzo dzacho dzinenge dzaibirirwa, hadzina kufambiswa mushe. Kunyange hazvo vatauriri vebato vari kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Makazvionawo sei?
Handina hangu kunyanyotarira, asi izvo muri kutaura tazvihwa apo nepapo. Asika iro bato reZANU PF iri ndo rine hwaro hwaro kuti kana pane matambudziko zvinogadzikwa zvakadai, kana pachinzivo hapana kuchema, ndo bato racho reZANU PF. Zvinongoitwawo netsika yavo yemuZANU PF. Saka muZANU PF kana uchichema vokuda uchahwipa, kana uchisingachemi vokuda huhwipi. Saka zvinofambirana neZANU PF kuti vanga vachichema kuti ha takapfugwa nepfuti, vamwe vachitai hatiziviwo kuti chokwadi chazvo ndezvipi, asi zvinenge zvoda kuti zvichifambiswa nematare emuZANU PF. Nokuti muZANU PF futi handifungi kuti pane kodzero yokuti uende kumatare enyika emhosva. Zvinofanira kugadziriswa muZANU PF. Saka imomo ndo mavachatemana vari voga voona kuti zvingamira sei.
Totarisawo huwandu hwevanhu vakaenda kunovhota. Tirikuona zvikuru kumamisha vanenge vakati wandei. Makazviona sei tichitarisa sarudzo dziri kutevera dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu?
Zviri kuita zvanubefu iri kugadzirira sarudzo dzinouya. Akaenda ichiita ningati statement yekuda kuratidza mamuchingonzwa vana vamuchangwa vachitaura kuti tine vanhu vanosvika vakati vakati taane zvakati zvakati taapedo nemavhoti anosvika 5 million. Hakini ndo zvimwe zvavanga vachida kuratidza. Saka vanenge vakakohomedza kana kuri kutiwo vanhu vakanatsovhota vachimanhamba abuda kune dzimwe nzvimbo kuti vanhu vavo vainde. Asi mukatarisawo muchaona kuti hadzisi nzvimbo dzose dzine manhamba akawandisa saizvozvo. Nzvimbo dzandaona sekuti dzine manhamba akati akakurisa zvikuru kwazvo dzinosanganisira tindi vana Pfungwe, ndo dzandaita sekuona kuti dzine dzakati kwirirei. Ende mukatarisa izvozvo muchaona kuti even pasarudzo dzatanga tichiona muno munyika kubva muna 2002 hatingi takatarisana nepresidential election ya 2002, inzvimbo dzanga dzichibuda mavhoti akati wandei.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vakurudzira kuti vose vari kuita zveuori nekushandisa zvinodhaka vavharirwe mumajeri, vachiti izvi zviri kuuraya nyika pamwe neupenyu hwevechidiki. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhurwa kwedare redzimhosva reEpworth Magistrates Court mumusha weEpworth pedyo neHarare, vamunangagwa vati vatongi vedzimhosva vanofanira kutongera pakaomarara vanobatwa nemhosva dzeuori nekushandisa zvinodhaka. Vachiti nyaya yeuori inodzosera nyika shure uye kushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki kuchiuraya ramangwana ravo pamwe nenyika.
Vanenge vauya nenyaya dzecorruption mamajors dilai navo, vanenge vakomanda vasikana vavo vanenge vasitika jeri.
Asi nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati kutaura kusina zviito hakuna zvakunoreva, vachiti nyaya yekuburitswa zvisiri pamutemo kwegoridhe kuri kuburitswa nenheferenyuro yeAl Jazeera inyaya yanga ichifanira kutenge yatotanga kuferefetwa.
Inogashirika dai kuri kunzi vamunangagwa vataura pamusoro peugororo, pamusoro pekubiwa, pamusoro pekutakurwa kwegoridhe nezvimwe zvicherwa zvenyika neavo vanonzi vakavatenderedza, neavo vanonzi vanovamiririra nezita ravo, neavo vanonzi hama dzavo nema dzisawira yepedyo.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wekomishen onoona nezvekurwiswa kwouori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo kutinzwe kuti komisheni yavo ine matanho ayati yatorawo here panyaya iyi, sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Zaki yakati yakaisa ziso rayo sechapungu pane zviri kuburitswa neAl Jazeera, uye RBZ yakatiwo iri kuongorora vamwe vari kufumurwa ava vakaita savaHubert Angel. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rino, vamunangagwa vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika, masangano anoshanda akazvimirira, masangano enhau pamwe nevedzisvondo kuti vasimbaradze nyaya yerunyararo munyika, vachiti mhirizhonga haifaniri kushandiswa senzira yekugadzirisa kusawirirana kana kusiyana kwemafungiro pakati pevanhu munyika. Vamunangagwa vakurudzirawo vatongi vedzimhosva kuti varange zvakaomarira vose vachawanikwa vachiita zvemhirizhonga pamberi pesarudzo.
Hakuna kereke inoparidza kumukirana. Kereke dzinoparidza rudo, kubatana, kuwirirana nokubatsirana. Zvinozobvepiko izvi zvokupandukirana? Our courts, which are designated to deal with violence, are called upon to deal decisively without fear or favor. I actually got worried when Bishop Chota was praying. Baba Chota, mazodzoka motini tive nekuregererana. Mamajisisi hafani kumbuudzwa nyaya yekuregererana.
Vakafano bata chigaro chemutauro webato reCitizens Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mayere, vati vamunangagwa havana kumira pachokwadi, sezvo vachiti bato ravo reZANU-PF rinogara richiita zvemhirizhonga.
Takaona mhirizhonga yakawanda yakaitika kumaprimary eZANU-PF, zvinoratidza izvo kuti ZANU-PF iri kuramba ichienda mberi munyaya dzepolitical violence. CCC takataura tataurazve uye president vedu Nelson Chamisa vakataura kuti tinoda runyararo panguva yesarudzo, vanhu vakwanise kuvhota murunyararo. Saka tinoyambira makurukota ose, mainstitutions ose vezek neve National Peace and Reconciliation Commission uye nevagari kana kuti macitizens ose kuti munhu wese ngaashande murunyararo, atendere vamwe kuti vavhote nekukampena murunyararo.
Vamunangagwa vakurudzirwa vatongi vedzimhosva kuti vasarambe vachingopfuudzira nyaya mberi dzisingatongwe, vachiti izvo zvinoita kuti nyaya dzisafambe mumatare, zvichidhurirawo veruzhinji vanenge vachibhadhara magweta.
Maadvocate anoda mari anopospona, agopospona. Time you are a driver when you're caught, you know, on a kai. Come on. So it's the duty of magistrates and the judges to make sure you just don't grant flimsy request for postponement.
Zvichakadai, mukuru wevatongi munyika Valuk Malava vati Judicial Service Commission ine urongwa hwekuvaka mamwe matare dzimhosva kunzvimbo dzinogara veruzhinji munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, dzakaita seCowdrey Park kuBulawayo, Mukobha kuGweru, kusakubva nekudanga mvura kwaMutare pamwe nemisha yemabvuku neGlenora muHarare, senzira yekuti veruzhinji vakwanise kuwana matare dzimhosva pedyo navo, zvinoita kuti vasadhurirwe nokufamba vachienda kumatare. Asi kunyange kuri kuwedzerwa matare aya, mamagistrate akawanda ari kusiya basa sezvo ari kuti ari kutambiriswa mari shoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Frederick Shava, vari kuBelarus uko vari kuita musangano negurukota renyika iyi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika zvakare, vaSergei Aleinik. Makurukota maviri aya anoti kudyidzana uku kwakakosha zvikuru sezvo nyika mbiri idzi dzichiti dzakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira nechinangwa chekuda kudzimanikidza kuita zvido zvenyika idzi. Asi vakatemera zvirango vanoti vatungamiri venyika mbiri idzi, vanoti vaEmerson Mnangagwa navaAlexandra Grigorievich Lukashenko vanotonga nedemo. Nhasi Zimbabwe neBelarus dzati dzanyorerana zvibvumirano zvekutengeserana nekudyidzana zvinosvika makumi matanhatu nemashanu. Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vati kudyidzana kwenyika mbiri idzi kwakakosha zvikuru.
Gurukota rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vashava vari kushanya kunyika inonzi Belarus.
Nechinangwa chei?
Chinangwa chekushanya uku ndechekudzamisa ukama hwedu nenyika iyi. Belarus yakatikoshera zvikuru sezvo kuriko kunobva mishina iri kutibatsira kusimudzira kurima kwedu, uko kwaita nhasi kuti tikwanise kuva nechikafu chakakwana chatinozvirimira tega semaZimbabweans.
Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzeya nezvekudyidzana kweZimbabwe neBelarus, tabata nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana kwenyika Dr. Freddy Muteneri.
Zvavari kuita kuzama zvavo kuda kunyengedzana vachireverana nhema kuti iko vari pasistema sanction, but chavanonyanya kuwirirana nacho chavanonyanya kuwirirana pakati pavo inyaya yokuti mudzinyika dzavo hamuna utongi hwekutsa ruzhinji. Mudzinyika dzavo totarisa hurumende yeZimbabwe nehurumende yeBelarus, vanhu vanodzikamwa nekutonga nedemo. Saka zvakadaro ndo panobva ushamwari hwavo. Saka ushamwari hwavo ihwohwo ndichaona kuti hauna chaunobudisa. Kumakore ose akawanda takangonzwa vachitaura ivo vachiti mamega deals. Iko zvino takanzwa kuti Belarus yakaunza matractor, asi takanzwazve kuti matractor iwayo ari kupiwa vakuru vakuru chete vekubato reZANU-PF. Saka uchaona kuti kakuwirirana kavo kanongova netsanangudzo dzedu dzekuti aiwa hatidi vanhu vekumadokero, asi chaizo chaizo nyaya iripo ndiye kuti kune uori uye kune kutonga nedemo kudzinyika dzavo.
Asika ve Zimbabwe vari kutivo chavasiri kunyanyoda inyaya yekuti vaudzwe kuti unofanira kushanda nenyika ipi neipi vachiti vanoda kudyidzana nemunhu wose.
Asika vamunangagwa pavakapinda muhurumende muna 2018 ndivo vakataura vakati aiwaka iso hachidi kuva muvengi kuna aninani choda kuvashamwari naaninani unoda kuvashamwari nesu uyezve ndivo vakati ivo toda kuita iyo yavanoti muchirungu international engagement and re-engagement. Zvino mungaita re-engagement here nevanhu vamakanga musina kumboita engage navo totaura nenyaya yavanhu vekumadekero. Vanhu vekumadekero pavanenge vachivabvunza kuti nenyaya yetsika yavo yekutonga nedemo ndo zvisingadika ZANU-PF. Saka haitinyika dzekumadekero dzega dzinodaro uchaona kuti even vana vezimbabwe nemapoka mapressure groups ari muzimbabwe vanogara vachitaura nenyaya iyoyo yekuti hurumende yedu muri kutitonga nedemo oisaiobvutsa rushindi ivo ndo zvavasingadi kunzwa izvozvo. Saka nyaya yekuwirirana nenyika dzakaita sana Belarus na Russia inyaya yekuda chete kunyengedzera vanhu kuvhara vanhu kumeso kuti tine dzimwe shamwari. Asi ukatarisa ushamwari hwachona iwo hauna chahunotipa.
Ko tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu pari zvino Russia ichiti iroda kuendesa zvombo zvenuclear iko kuBelarus ikokoko ichinetsa nhau nenyika dzekumawirira, ukama hwakadai weZimbabwe neBelarus hunozoisiya yave papi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu pasi rose?
Tinoziva kuti Russia chainoda zviwanikwa zviri muZimbabwe, zvimwe zvachona zvinosanganisira maminerals achangobuda anogadzira kaizvozvo zvombo akaita sana uranium akaita sana lithium arimo muZimbabwe imomo. Saka uchaona kutoti pari kuita Zimbabwe iri kutambira kwakaipa kunonyidza nekuti iri kuzondosvika manje pakuti ichazondotosorana neavo vasiri kuiranawo neRussia nekuti inenge yasarudza kadii rekuti isapote. Tinozviziva isusu kuti hondo iri kurwiwa kuukraine inosanganisira Russia inotopinda nyika dzekumadekero. Saka Zimbabwe iri kutoratidza sekuti iri kunyanya kuda kusodererawo ikoko ichisarudza rekuda naRussia ndeyekuda naBelarus. Asi muchaona kuti nyika dzakangwara dzakaita sana South Africa dzakati aiwa isu tiri pakati napakati, chatinongoda chito ndechekuti pave nefairness pakati penyika idzi.
Nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Freddy Muteneri vachitaura vari parunare kuKaperone, Botswana. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, nhasi vazivisa kuti nyika yavo ichapa Ghana mari inosvika 139 emadhora kana kuti 139 million United States dollars yekushandisa mukusimudzira upfumi hwayo uye zvimwe zvirongwa. Vaenderera mberi vachiti nyika yavo yakazvipira kudyidzana nenyika dzemuAfrica zviri pachena zvichibatsira mativi ose. Vataura izvi pamusangano wavaita muGhana vaine mutungamiri wenyika iyi vaAkufo-Addo apo vange vachitaura nevatori venhau. Amai Harris vari kutarisirwa kushanyira zvirongwa zviri kuitwa nevechidiki nemadzimai munyika iyi. Mutungamiri weGhana vaAkufo-Addo varumbidzawo America nedanho rairi kutora rekusimbaradza ukama hwayo neAfrica. Kushanya kwaMai Harris kunouya panguva iyo dzimwe nyika dzakaita seRussia neChina dziri kutumirawo nhumwa dzadzo kuAfrica kunosimbaradza ukama. Amai Harris vari kutarisirwawo kushanyira Tanzania neZambia asi havasi kusvika kuZimbabwe. Muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vanoti shiro yavo ndeyekuti Zimbabwe iwanewo nhumwa dzakadai sana Mai Harris sezvo vachiuya vakabata mari inokwanisa kuvandudza upenyu hwevanhu vakawanda. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye westudio 7 namuzvinafundo Gwekwerere.
Kushanya kwa amai Kamala Harris, anuwa mteveziri wa mtungamiri we nyika ye Amerika kunyika ye Ghana. Chunu chuno taridza kusimbara za ukama pakati pe Amerika ni nyika zomu Afrika. Endi chunu chuno kurudziri kwa shukuru, nukuru mizu kwa shukuru. Tunaona kutikare, mai Kamala Harris vasatwa mteveziri wa mtungamiri we nyika. Waka gara vaine ukama ni Afrika, waka mboshanya ku Ghana ikokoko. Vashino pemberera kuzitonga kuzere independence celebration ku Ghana. Asi iko zino rwendo runo, avana kuenda waka bata maoko. Vaenda waka bata chipo chema milioni anokwana zana rina makumi matatu ne pfumbamwe, 139 million US dollars. Dzinchashandiswa mukusumudzira vechidiki avo vano tarisirwa kuti vange vachisumudza nyika nokumba maindustry nezvimwe zvimubato zvamaoko zvinoita kuti nyika iende mberi.
Tinoona kuti amai Kamala Harris pavanga vari kutaura nhasi vari muGhana vachitaura nevatori venhau, vataura ivo kuti America yakazvipira kuti ichikidzane neGhana nedzimwe nyika dzemuAfrica pasina kumanikidzana, uyezve tikaona mutungamiri weGhana vachitsinira kuti ukama hwavo neAmerica huri kukura zuva nezuva. Tingaona zvakadai zvichiitikawo pakati peAmerica neZimbabwe here?
Tinoshuvirawo kuti kana nyika yedu yeZimbabwe ikagadzirisa zvainonziwo nedzimwe nyika dzepasi rese igadziridze, ukama hwayo neAmerica hunosimbaradzwa. Uye kushanya kwavakuru ava havangoindi vakabata maoko, vanotounza chipo chine pundutso chatinoona kuti nyika inozobatsirika.
Tanzwa shakare amai Kamala Harris vachitaura ivo kuti America ichange iri kubatsira nyika yeGhana nedzimwe nyika dzemuAfrica dzinoikomberedza nemari yemamirioni emadhora akawanda. Zvakakosha sei kuti America iwanikwe iyo ichiuya yakabata rubatsiro urwu runouya rwuri rwemari?
Kuinda vakabata chipo chinobatika chine pundutso zvinosiyana nedzimwe nyika dziri kushanyira Africa dzichitsvaga zvamabhizinesi. Tinoona vana Russia nana China vanoshanyira nyika dziri muAfrica kubatanidzirawo neZimbabwe neGhana yacho, asi vachienda vakabata maoko asi vachisvikotambirwa. Saka zviri nani kutambira muenzi unouya akabata chipo chinoita kuti nyika yose iwanewo chauviri.
Avo vanga vari muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muFlorida muno muAmerica.
Yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yechiuto yeBurkina Faso nasi yambomisa nepfenyuro yeFrance 24 kutepfenyura munyika iyi mushure mekuburitsa kwayakaita hurukuro yayakaita nemutungamiri wechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda. France neBurkina Faso dzagara dzichinetsana kubva zvakapidigurwa hurumende muna gumi guru. Vana vechikoro vatatu vafa uye vamwe vanhu vakuru vaviri vakafawo kuNashville muno muAmerica mushure mekunge mumwe munhu avapfuura nepfuti pachikoro cheConvent Presbyterian. Nyakupfuura vanhu ava anonzi afa uye asati zvazivikanwa kuti apfurwa nemapurisa here kana kuti azviuraya. Chipatara cheparirenyatwa Group of Hospitals chakabatana nerimwe sangano rakazvimirira rekuAmerica reLove Without Reason chabatsira vana vakatsemuka washa kana kuti cleft lip and palate pachena. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Amai Kundano Machekano Mugari wekubwera kwa Mulambinda vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nekurapwa kumwana wavo sezvo vanga vototadza kufamba naye paruzhinji.
Vanhu vakataura zvakawanda maererano nemwana ndanda sunungoko. Vamwe vakati azvara chikara. Nguva yacho ndaityika kufamba nemwana wangu pamene papakazara vanhu.
Mumwe ave nemufaro mukuru ndamai Gracious Nyamusasa vanobva kugokwe kwaChireya vanoti vakatomboedza kaviri kurapisa mwana wavo asi zvichikona n'anga murapwa achida.
Kwatobva hakuna madoctors anokwanisa kuzviita haatombowanikwi. So ndauya kuno kuti mwana wangu abatsirwa.
Amai Maita Ishedare vanobva mubhuku rekwaGumbeze kuMount Darwin vanotiwo vafara zvikuru nechirongwa chekugadziriswa muromo kwemwana wavo ane gore nemwedzi gumi neumwe chete uyo anova wekutanga.
Afara kwazvo mhuri yeZimbabwe kupinda muchirongwa ichi mwana wangu awasarudzwa kupinda kusonewa muromo wake ane cleft lip, anedambudziko recleft lip kusemuka kwomuromo kunze nemukati. Chirongwa ichi ndingasingazivi kuti tobanchira mwana wako akaita izvozvo vana vakawanda vakasona muromo yavo yakatoita zvakanaka. Kumhuri kwese kwandinobva nekumuchipatara hakunaka naanogona kuzvigadzira kudambudzikera asi nokupotenda chete madoctors auya panopaparire nyatwa kuti igadzirira vana vedu zvakanaka.
Mumwe mudzimai angoda kuzikanwa nekuti Nyasha abva kwaMutogo ane vana vaviri vari muchipatara cheparenyatwa wakamirira kugadzirwa muromo audza Studio 7 kuti kumusha vanhu vazhinji vanga vasiri kutambira urema hwevana vake. Chipatara cheparenyatwa chakabatana neLove Without Reason inounza nyanzvi kuzogadzira vana miromo chaparura urongwa hunhasi uye chichahupeta nemusi wa31 ndira. Vari kutarisira kugadzira miromo yevana vari pakati pemakumi masere nezana vanobva kumativi mana ose enyika. Nyanzvi mune zveutano uye vane klinika yavo inonzi Mankind Dr. Christian Marova vanoti vana vanozvarwa vakatsemuka muromo kana kuti vaine maburi vanosangana nematambudziko akawanda.
Mwana anetsikana nekudya, dzimwe nguva anogona kunetsikana nekufema, anogona kusanyatsokura zvakanaka, anogona kuita mamwe mainfections mukanwa, mumhino, dzimwe nguva ekunzeve nekuda kweburiro reri.
Vamarova vati dambudziko iri rinogona kukonzerwa nezvinotevera.
Rinogona kukonzereswa dzimwe nguva anamai vanenge vakazvitakura vachimwa doro vachiputa fodya kana vanenge vasinganyasowo nechikafu chakakwana. Dzimwewo mhuri zvinogona kufambawo nemhuri asi kakawanda kazhinji panenge pasina chikonzero chatinokwanisa kuwana.
Vati kurudziro yavo senyanzvi mune zveutano ndeyekuti vana vagadzirwe dambudziko iri vachiri vadiki.
Zvinenge zvakakosha kuti mwana aoparetwe achiri mwana mudiki kuti chimiro chake chidzoseredzeke asati atangawo kuenda kuchikoro uyezve kuti akwanise kukura zvakanaka.
Dambudziko recleft lip and palate nderekuzvarwa naro uye sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinoti mwana mumwe chete pavana vanosvika chiuru chimwe chete kana kuti chiuru nemazana mashanu anozvarwa aine dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe richiendeswa kuDubai uye tichatarisawo zviri kubuda musarudzo dzemaprimary dzebato reZANU-PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mimwe mikono yorigwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF musarudzo dzegore rino. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vokurudzira matare kuti asunge kuti atongere ape zvirango zvakaoma kune vanoita zveuori. taba tashuka kumagumo chirongwa chedu cha nasi anoko nikaine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti mrari zvakanaka vateereri ndokusiya mina standekile mhlanga munaudze isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuMbimbitho 2023 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ukuxokozela kuyaphambili ebandleni lezano PF endaweni esijeneyo zelizwe kulandela ukhetho lwaleli bandla lama primaries olwenziwe ngempela nsonto.
Agasikhubekeni silamadale ethu alisana lenkohlakalo. Ngithabile ngisizwa umahluli ekhuluma ngenkohlakalo lalawo abathatha izidakamizwa.
Umongameli Emerson Mnangagwa usekhuthaze ukubotshwa kwabo bonke abaphatheka kumkhuba wenkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission namhla ikhuthaze abantu abalokhe bengakabhaliseli ukuvota ukuthi bayibhalisa emahofisini ayo asezigabeni ezehlukeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ukuxokozela kuyaphambili kubandla lezano PF endaweni ezichiyeneyo zelizwe kulandela ukhetho lwaleli bandla lama primaries oluqhutshwe ngempela sonto olokudinga abazalimela kukhetho olukhulu lwelizwe. Intatheli zindaba Studio 7 Ezra Chisa Spandau sethulela lolu daba ngokuceleyo.
Inkokheli yezano PF obulawa iphathekile emhlanganweni phose ilanga lonke kuchukana ngezikhalazo zalaba bathi baqiliwe. Balili ukuthi banqumele kulomhlangano. Umnumzana Nicholas Masuku ngomunye okhala ngoqilwa kukhetho lokudinga ozamelele libandla kuSenate.
Ibizo lami kanye lakhitshwa alikho. Ngibatshelile laba abalampendulo ngoba kanye ukuthi mbhale izincwadi kuma relevant offices, ngifake incwadi kuchairman weprovince, ngifake incwadi kuchairman wama veterans. Ngihambisa incwadi eHarare lokhuzeni HQ. Ngihambisa incwadi kwamanye eHarare khona ngalama ukuthi bonke babone ukuthi izinto zami zimi njani on the ground. Angatholi joy up to now.
Osakhulayo uDumezeni Ngwenya uthi ubuqile obenziwe izinkokheli zebandla lakhe kuyayangisa.
We don't know nxa usuku Central Committee usuphakathi. Awusafuni ukuthi abanye bangene babuye kuCentral Committee ngoba wena uphakathi. Awusafuni abanye abantu babuye kuleadership. But as thina nxa sikhangele we always hear u president Emmerson Mnangagwa sithi yena is ZANU-PF is for the people. Wonke umuntu uyavunyelwa ukuya ku ZANU-PF. Now okobulawa ZANU-PF is for Mashaba and Mlungisi. So I don't know ukuthi thina basifundisani kusasa uMlungisi lo Mashaba ukuthi sibe nokutsotsi sibe izigebengu sifunde ukuthi sibulale i-development.
Bakhona abajabule ngokunqoba kwabo kukhetho lolu. Unkosazana Tholakele Ndlovu ngumculi wengoma zokholo unqobile ukumela besifazana kudalela eParliamente ngaphansi kwe-Women's Quota.
Njengoba nenze-Country Park so ngizizwe njabulile kakhulu ngabona kufanele ukuthi bakumele phela omama be-Country Park. So ngiku-Women's Quota, Member of Parliament Women's Quota. So I'm very excited. Ngifuna ukusebenza nzima ngoba ngikhangelela ukuthi mase ngithole uminister uMthuli. Ibona ngani iCard Park izabe idolobho elidlula wonke amadolobho la, the big city.
Umunye onqobileyo kukhetho lokudinga ozamela ibandla lezano PF kukhetho lwe-council emele iPhumla South ngunkosi Nathi Ndlovu.
Kuma primary elections ethu
bekungela bunzima obungaka ubunzima esihlangane lalo ludubo lokuswelakala kwamabizo abantu kumaseli lani lani into ezifana lazenezo ukuthi befake abantu ababafunayo abantwana abangakwanisa ukuthi bebathume kumbe umuntu abangakwanisa ukuthi bemthume yinto ebeluhlupho nje kibo kodwa ngokuthanda kwaNkulunkulu saya saphumelela sangena entweni
isikhulumi sebandla leZANU-PF uBulawayo uMnumzana Archibald Chiponda uthi udaba labakhala ngokuqilwa luzahlolisiswa lidala eliphezulu lePolitbureau
bona sizahlolisa sibona nokuthi umthetho uhambe isisekelo sethu sebandla zibe ngatsha zethu akunamphumela engenzakala singakuzenana njengenhlangano kodwa sisemasinya sisahlolisisa ukuthi sazi ukuthi umthetho uyaphindwa.
Abanye abazamelaleli bandla kukhetho oluzayo kobulawayo lwedala lephalamende kuhlanganisela umphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube lomsekeli kamphathi ntambo obona ngezokuthengiselana uRaj Modi abangene bengaphikiswanga kokanti umculi olodumo uSandra Ndebele uzancintisa kukhetho lecouncil emele ilokishi lephelandaba kobulawayo. Ngiyimele Studio 7 igama lami ngeza Jesus Banda.
Umongameli Emerson Mnangagwa usekhuthaze ukubotshwa kwabo bonke abaphatheka umkhuba wenkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wenzela inkuthazo embuthanweni wokuvulwa komthethwandaba kamantshi emzini owe-Epworth eHarare esithi okwenza ukuba izigilamkhuba ziqhubeke zisanda ikuba wesinye isikhathi kaziphiwa izigwebu ezilingana lamacala azo.
Akasiqhubekeni silamadale ethu alwisana lenkohlakalo. Ngithabile ngisizwa umahluli ekhuluma ngenkohlakalo lalabo abathatha izidakamizwa.
Inkuthazo kaMnangagwa iza ngesikhathi kuphume uhlelo lwemifanekiso yefilimu eyedokumentari elezigaba ezine emsakazweni kamabonakude we-Al Jazeera eveza ukuhuquluzwa komnotho weZimbabwe ikakhulu amatshe aligugu ayegolide athengiswa ngemali eningi kwamanye amazwe kodwa inzuzo yalomsebenzi ingabuyeli esikhwameni sikahulumende kodwa inothisa abantu abalutshwana abasezikhundleni zobukhokheli kodwa incitshi kwezombusazo zithi kuningi angakwenza uMnangagwa ukuze atshengise ukuba ngempela uzimisele ukulwisana lenkohlakalo. Omunye walezi ncinci ngumnumzana Libert Dube.
Kumele uhulumende abone ukuthi kuba lemithetho eqinileyo kulabo abatshontshayo kulokuba belokhu bebotshwa bebuyela ezindlini. Yikho kugcina kudala ukuthi ukutshontsha kusuke kube kulokhu kusanda kusiya phambi.
Esinye isakamuzi se-Epworth umnumzana Francis Masetsa ngomunye owamukele ngenjabulo ukuvulwa komthethwandaba wase-Epworth namhlanje.
I-court namhla ivuliwe, i-judicial court ibile sikhathi nje isakhiwa. Kodwa ke umongameli welizwe ubuyile wazovula okusemthethweni. Hayi, ngithemba ukuthi kuza sinceda sibili lapha e-Epworth ngoba indaba eziningi bezisiya e-Rotten Row kumbe e-town.
Umongameli uthi njalo ukuvulwa komthethwandaba o-Epworth kudalwe ukuba sebenanzelele ukuthi zilutshwane indawo ezithoniswa amacala eZimbabwe ngakho-ke uhulumende wakhe uza kusa imthethwandaba le ebantwini ngokuvula eminingi elizweni lonke.
Similar courts in Codley Park, eMnganini in Bulawayo, Mukoba in Gweru, Mucheke in Masingo, Sakuba.
Idale elifanayo lizafakwa eCaldry Park koBulawayo naseMkoba eGweru, eMcheke eMashingo, eSakuva leNankamvura laseGlenola leBudiriro eHarare.
Abohlangothi olweJudicial Services Commission bathi baqoqa ukwakha eminye imithethwandaba endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezifana lasemizini egoqela eCaldry Park koBulawayo, iMkoba eseGweru, eSakuva laseNankamvura, eMtare, eMavuko, eGlenora, eHarare njengendlela yokuthi imithethwandaba ifinyelelwe ngabaningi ukuba bengabhekani lendleko ezinkulu zokuhambisa besiya imithethwandaba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission namhla ikhuthaze abantu abalokhe bengakabhaliseli ukuvota ukuthi bayebhalisa emaofisini ayo esezigabeni ezishiyeneyo kulandela ukugqitshwa kohlelo lwe-mobile voter registration izolo. Phansi kwalolu hlelo iZEC ibiphume ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Ukubhalisela ukuvota okuhlezi kusenziwa sikhathi sonke kuzagqitshwa sokwedlule insuku ezimbili ngemva kokuba ilanga lokhetho selimenyezelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ezimeleyo ekhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobuningi eZimbabwe Christian Alliance, umnumzana Nqobizi Thatonga.
Kubona ngathi uhlelo lokuzelela ukurejista abantu ukuthi bekwanise ukuvota lihlelo olwenze kahle, kungathi kulo mnyaka kuyathembisa ukuthi abantu baluthakazelele lolu hlelo njalo futhi bakhona abatsha ababhalisileyo. Njalo futhi sithanda ukubonga inhlanganiso ebezizimele zodwa njengenhlanganiso yezimavukisana lyin ikhuthaza abantu benkolo kumbe abamabandla atshiyeniyo ukuthi behambe yekuba yingxenye yokubhalisa lolu hlelo. Lokhu kwenza ukuthi umsebenzi weZEC ube lula kakhulu.
Isibona yona iZEC ikhuthaza labo abalokhu bengakabhalisi ukuthi baye emahofisini ayo bayebhalisa ngoba kalukapheli uhlelo lokubhalisa. Ubona bekhona yini abasukayo mpela besiya emahofisini eZEC kumbe abantu bafuna i-mobile voter registration lapho abalandwa khona bona iZEC?
Akufuna engathi uhlelo le-mobile voter registration lukhuthaza abantu kakhulu ukuthi bebekwazi okwenzakalayo endabeni. So sibona ngathi abantu bazahamba ngobuningi babo beyirejista ukuvota. Kodwa siyananzelela ukuthi even befuna ukuyarejista ukuvota akuba lezenqabelo ezifana nokuthi kule mali okumele bezibhadale. Nxa ufaka umzekeliso wakoBulawayo, umuntu nxa evela edaweni enjengase-South Park efuna ukuyarejista ukuvota eFarmona kumele egade kabili. Lokho kwesinye isikhathi kwenza ukuthi abantu bengananzeleli ukuqakatheka kokuyarejista ukuvota. Kodwa sinanzelela ngalesi sikhathi ukuthi i-blit lane kumbe i-mobile registration yadizenzakala ibisezindaweni lapho ade kubonakala khona zekhathi izikhona. Ezindaweni ezinjengabo-TM Hyper lapho okugadela khona abantu okuthenga khona abantu, sibona engathi lolu hlelo lwenza abantu bekwanise ukuyarejista ukuvota.
Kulabo mhlawumbe abalokhe besithi kabasoze babhalise njalo kabasoze bavote kulolu khetho, kuyini ongakutsho kubo?
Kulabo abafisa ukubhalisa ukuvota sithi ilungelo labo ukuthi bebe yingxenye yokubhalisa ukuvota. Ukuthi bavotela ubani hayi lokho kungokwabo, kodwa siyananzelela ukuthi from 2013 kuzokwela kathesi abantu abaningi eZimbabwe sebeluthakazela lolu hlelo lokuyavota. Njalo futhi siyananzelela ukuthi emakhaya abantu bebengavoti ngendlela okwenzakala khona ngayo, kodwa ngalezi nsuku sebeluthakazelela lolu hlelo lokuvota. Ngakho-ke ngiyakuthaza ukuthi labo abadondayo ukuvota ukuthi bebekwazi ukuthi ilungelo labo lokuthi behambe beyibhalise ukuvota njalo bevotele umuntu abafisa kumbe ababone ngani uzathuthukisa izigaba zabo.
Lo umnumzana Nqobizi Thatonga owenhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ngobuningi yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Umsekeli kamongameli wakwele Melika unkosikazi Kamala Harris ukwele Ghana namhla lapho ancome khona umbuso kamongameli Nana Akufo-Addo walelo lizwe lokuthuthuka kwamabhizinisi abesifazana labatsha. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uHarris utshele intatheli izindaba esigodlweni selizwe leli ukuba ufisa kube le ntuthuko kuzwekazi le-Afrika njalo uzulu athole ukudla ngendlela eqondileyo. Wethekelela kwele Ghana ngesikhathi lithwele nzima kwezomnotho kanye lezomvikela. Ilizwe leli lingcelelane lamanye amazwe asekelwa ngele-Russia elisebenzisa inkampani yamasosha ye-Wagner Group elwisana lamalwecatsha. unkosikazi Harris ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana lomongameli Akufo-Addo ngodaba lolu njalo langokuthengiselana impahla etshiyeneyo phakathi kwele Melika lele Ghana. Esuka kwele Ghana uzakwethekelela kwele Tanzania lakwele Zambia lapho azakhuluma lenkokheli ngobudlelwano beMelika lamazwe la. Ele China lele Russia sephose agxila impande kuzwekazi le-Afrika. Ele Melika alikuthakazeleli lokho. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thabang Nare ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuyinto enhle esibukayo leyo ukuthi United States eyaziwa nge-technology ngolwazi isibona kuqakathekile ukuthi layo ivuselele ubudlelwano bayo le-Afrika. Uthe kuzaba imali ezangena ukuthi kuvuswe economy emazweni e-Afrika. Lokho yinto enhle engaletha imisebenzi e-Afrika ngoba i-US ithenga izinto eziningi ezivela endaweni ezitshiyeneyo zomhlaba. Abanye babuzile njalo ukuthi ingani engasoze ifike e-Nigeria le-South Africa. Ngoba i-Nigeria le-South Africa zaziwa ukuthi abantu abaningi vele base-Nigeria, over 200 million people. Kuthi South Africa layo iyaziwa njengelizwe elethe economy umkhonomi ome ngendlela engcono okwedlula amanye amazwe ase-Africa.
Mm-hmm. Kodwa ke siyabona ke nare ukuthi eZimbabwe ke kagxobi khona ngale lo nkosikazi Jill Biden laye kazange ahambe vele singathi siphatha amandla zakwalwemelika zigxobi kambe ubona ngazane kuyanceda yini khonokho?
Kulusizi ukuthi isiphathamandla ze-America azifiki kwelakithi eZimbabwe ngenxa yobudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe le-America. Siyazi ukuthi i-America ilokhu isithi amalungelo oluntu kahlonitshwa kweleZimbabwe okwenza ukuthi nxa lokho kungalungiswanga kwelakithi, kungalungiswanga indaba zobugwelegwele i-corruption, kungalungiswanga indawo lokhetho oluhle abantu izizukulwane zeZimbabwe zikhululeke, labo babona ngani ngeke basebenzelana lo hulumende ka-Mr. Mnangagwa.
Kodwa kuyanceda yini kumbe ngayo iMelika yangena
ngeke lokho kusibisele emuva ngoba kunje nje kulabantwana abaningi abavele eZimbabwe ababuya befunda lapha e-America baya befisa ukuthi lolo lwazi bebuye lalo ekhaya. Kuthi ukuthi sokunjalo amakhampani abangasebenzela amanye abona iZimbabwe ingasolizwe elihle lokuhamba besebenza khona ngenxa yokuthi kabathembi indlela okusetshenzwa ngayo indaba zemali, ukuthi imali yabo lokhu ijintshwa-jintshwa, lokuthi emthethwandabeni amalungelo abantu njalo amalungelo amankampani kahlonitshwa.
Ye, siyabona njalo ele China lele Russia lawo ayenze okufanayo ukuthi babe sithekelela kuzwekazi le-Africa. Kambe singathi sokuyi-scramble for Africa part 2 na?
Ye, kukhanya i-Africa lezinto ezinhle ama-minerals okumbiwayo, you know, o platinum, igolide, konke, lithium, so amazwe wonke akhanye gijimela e-Africa. Laba abanye bathi hayi asinandaba lokuthi abantu benu bakhangelela njani, asinandaba lokuthi lani abakhokheli kwesinye isikhathi likhanya lithatha amantshontsho khonapho, thina sizasebenzelana nani. Kodwa amanye amazwe athi hayi kumele nxa sizasebenzelana nani lihloniphe abantu izizukulwane zenu zeZimbabwe.
Umnumzana Thabang Nare ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseBoston khonapha eMelika. Amapholisa athi asebophe abantu abazinkulungwane ezine ezilamakhulu amathathu alitshumi i-4310 kumkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa abawusungule ngomnyaka odluleyo. Embikweni owethulwe lamhla amapholisa athi inani leli likhutshulwe yikubotshwa kwabalitshumi lambili ngokutshona kwelanga izolo. Silokhe sikudaba olufanayo, abalwela ilungelo loluntu bathi bayaqhubeka ngemkhankaso yokuzama ukwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu kwabasakhulayo khona okubhahileyo elizweni. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo esiqhube lo Councilor Mpumelelo Moyo ka Ward 26 emganweni wobulawayo.
Udaba lezidakamizwa leli abantu abaningi baphathisile kakhulu lenhlangothi lengathi eziningi ezigoqela amabandla echurch ikakhulu ibandla le-UCCSA okwakuthiwa yilondon kudala beligijima phambili linceda ukuthi libe lenza ama-awareness ngemikhuhlane langengozi edalwa izidakamizwa lezi khathesi sokungani sokuyehlile abantu sebengani sebesaba abantu sebengani bale-knowledge ngoba kwesinye isikhathi abantu singathi bebeselwa imfundiso kundaba lezi ezezidakamiswa la mapholisa asukumele phezulu sibili ake abopha labanye abazithengisayo singathi evale ama-sources of supply ngakho kulungani luyehla kakhulu siyabonga bonke abaphathekileyo kulokho inhlelo lezi eze-awareness indaba zezidakamisa beze zibahe kakhulu khathesi lami inhlelo zami ziyalandela khathesi nge-easter ngikhangelele ukwenza futhi i-tournament yebhora yes-3 kusikela ngo-December ngenzi yokuqala ngayenze inye ngo-February khathesi ngo-April ngizayenze inye futhi yes-3 e-drug and substance awareness campaign awareness imfundiso ngiyabona ukuthi ilo ncedo ilo sizo kakhulu kubana abantu bebele information besabe ingozi ezilethwa ngama-drugs njalo nxa siyenza ama-tournament siyatsho ukuthi siyafisa ukubancedisa kakhulu kwezemidlalo ukuthi besuke kuma-drugs yitopic lami engithinta kakhulu kubana abanye bami abanye abanawo bami besuke kuma-drugs beyekelane lama-drugs ngoba ayingozi kakhulu ngiyabonga.
Uku-tournament le oyiqoqayo ubakhetha njani abazaphatheka kuyo njalo ubona ngani ukuthi uzabangela ukuthi bechiyane lezidakamizo?
Ngiyabonga. Ku-tournament leyi ngithatha ama-youth emganwini ngiwatshela ukuthi ama-team ebhora lawe-netball ngoba kwesinye isikhathi kunzima ukubona ukuthi lo umntwana uyasebenzisa ama-drugs noma cha bayisebenzisa befihla kodwa nxa ubathatha wonke sithi ababuye kuma-sports yabo ukwazi ukuthi iningi labo basebenzisa ama-drugs ngoba batshona bengenzi lutho nxa betshona bengenzi lutho bagcina bekuma-drugs kodwa nxa bebuya kwezenguqu kwezemidlalo baya betshiyana lama-drugs lami kwesinye isikhathi lama-savings ami ngiyancedisa khonapha ukuthi ngithenge ukudla abantu bedle nxa bedlala ibhora ama-players i-last tournament engiyenze ngo-February bekulama-teams ayi-12 ayesoccer la-6 abe-netball so each team esoccer atile about 15 players then singathi 15 times 12 teams then i-netball atole 6 teams singathi 6 times 10 players so bebebaningi sibili okujabulisayo ama-players kanye lama-coach abo laba-supporters i-ground adigcwele sibili okumangalisayo okujabulisayo okuthabisa lesigaba lozulu ukubana ukhansela abantwana besigabeni bephatheke kwezemidlalo kwezenguqu.
Lo Councilor ka-Ward 26 emganwini kobulawayo umnumzana Mpumelelo Moyo okubandla le-Citizens Coalition for Change esixoxela ecingweni ekhonale kobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngesikhathi imisebenzi yokuhlenga abawelwe ingozi yesavunguzane sama-tornadoes achaye adiliza imizi lezakhiwe ezabelweni ze-Alabama le-Mississippi khonapha eMelika, iziphathamandla zalezi ndawo zezabelo lezikahulumende zithembise ukuphathisa imdeni elahlekelwe izihlobo kule ingozi echiye ibulele abantu abangamachumi amabili lasithupha i-26. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuqiniswa kwemfundiso lokusabalaliswa kolwazi ngeminye imikhuhlane ethile abantu abaphila layo ngoba nxa lusilela kugcina kudala ukufuthelana ebantwini kubizwa umhlolo lobuthakathi bona bungekho. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe utsethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imikhuhlane enjengemultiple sclerosis, Parkinson's disease, dementia, izithuthwane, cerebral palsy leminye endulo yayingaziwe esikweni labensundu. Ngakho-ke ulwazi ngayo lokhe liphansi elizweni. Usikhicamfundo Paradeep Mahajan oyingcwethi kule imikhuhlane uthi ukusabalaliswa kolwazi ngayo kuqakathekile kakhulu ngoba kulakho ukuthi umuntu anikwe imithi yokuphila layo engamhlukuluzi kakhulu. Ikakhulu ngabantwana loba umuntu omdala okufana lesimo esecerebral palsy njengomzekeliso.
Here we can re-establish the oxygen supply, we can restore the vascularity and improve the muscle functions back to the normal.
Ukuselela ukusebenza kwemithambo yomzimba, umuntu enelise ukuhamba njalo.
Abenhlanganiso ezimele ababhekana lezimo ezinje bahlala bekhala ngodaba lokukhangelwa ngendlela engayisiyo phezu kwalabo abadibana lazo kumuli. Njalo kubangele ukukhathala kanti kuyikungazwisisi nje kuphela ngalezi zimo. Uprofessor Paradeep uthi okunye okudala inkingo kumele kunanzelelwe kuzimo ezifana nalezi ezamanyuro ikudla esikudlayo nje mihla ngemihla.
Foods which can instill the inflammation in the intestine and the body should be avoided.
Ashiyane lokudla okungabangela ukuvuvuka kwamathumbu emzimbeni lokuvuvuka kobuchopho ikakhulu lokudla okulethukela elinene.
Umkhosazana Heather Peary wenhlanganiso emele abaledementia eZimbabwe uthi ukusilela kolwazi kwenza ukukhangelwa ngelihlo elibi kuqhubeke kuludubo kuleli kuphinde kubangele ukube abanye besalele ekutholeni ke uncedo lokwelatshwa lwakulwezinsuku ngoba kulokuthandabuza ikakhulu kwabensundu kulokho abangakuzwisisiyo.
Siludubo lokuthi asiyeqeli phezulu ekuzameni into ezingasisiza. Siyabe sinokhe sidedele emuva sithi baza ngenza so ngingavuka ngifilekeke. Unfortunately yumkhuba esawufundiswayo ukuthi hhayi ungakayenzi qala umelela abanye. So ukumelela kwethu khona lokhu kusibisela futhi emuva.
Umnumzana Pride Shoniwa, umqondisi wenhlanganiso yeplatform of life skills and transformation education for light Africa, uthi lokhu kugcina kubangela ukuphuza ukufinyelela indlela ezintsha ezitholakala emhlabeni jikelele ngapha kuzwekazi le-Afrika kusiya ngendlela esikhuliswa ngayo njengabensundu njalo lokusela nje.
Yes, they might be receptive to modern medicines, but it's expensive.
Yebo, abantu bangabe befisa ukwamukela indlela zakulezi nsuku kodwa ziyadula.
Ngezinye izikhathi lezi izimo zigcina zidala ingxabano emolini, elinye icele lisola elinye, kanti njalo kudale ukufuthelana sokubizwana ubuthakathi obungekhoyo. Indlela abensundu abakhuliswa ngayo kubikwa kubonakala abanye sebekhetha ukuyabuza kubo siyazi izinyanga, amapostoli, labanye abasebenza-ke besebenzisa okomoya, amaprofita, abanye beqonda kubodokotela, kanti njalo abanye bedibanisa lokhu. Ingcitshi zezempilakahle zithi imuli kazidinge ulwazi olwenelayo kuzimo ezinje ngoba ukusabalala kolwazi kungadlala indima enkulu kuphinde kwenze ube nganeno umthalo wokuphilisana labantu abalesimo sezempilakahle lesi ezimulini kuzihlobo labangani. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Talk, I'm namhlanje sicobongela uhlelo lomfanekiso wedocumentary eveza inkohlakalo yokuthengiswa kwamatshe aligugu phandle kwelizwe ephuma emsakazweni wezindaba zikamabonakude abe-Al Jazeera. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yezimbabwe.